Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 29 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Yava nguva iya yekuti vanhu vapinde musarudzo. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vakadaidzira nezuro pamusangano wangu uri kubhinga kuti aiwa musi wemuvhuro uno ndopavachatiudza mazuva achaitwa sarudzo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa nhasi kutara zuva resarudzo sekuvimbisa kwavakaita.
Ukama hweChina hune chinhubu hune kuparadza Zimbabwe, uchitora upfumi hweZimbabwe chisara isina chainacho.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuNigeria nhasi kumhemberero dzekugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi mutsva vaBola Tinubu, vakakunda musarudzo dzainge dziine mutauro wakanyanya. Mumiririri weZimbabwe muAmerica Ambassador Thaddeus Chifamba vanoti vari kufara nemafambiro akaita gungano reZim Expo rakaitwa kubva musi wechishanu kusvika nezuro mudunhu reAtlanta, Georgia muAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kutara zuva resarudzo sezvavakavimbisa vatsigiri vebato ravo kubhinga nemusi wemugovera. Pasi pemutemo, vaMnangagwa vakazivisa nezvezuva resarudzo vanhu vanenge vave nemazuva maviri chete ekuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rino. Vanopikisa vari kuchema-chema havo kuti pane zvimwe zvakawanda zvinoda kugadziriswa, zvakafanana nekuti vawane gwaro revavhoti, kusawaniswa mikana pane pfenyuro dzehurumende uye kumiswa kwenyaya dzemirizhonga zvikuru mumaruwa. Asi vaMnangagwa vari kuvimbisa sarudzo dzakachena. Vamwe vanoti vakatarisira zvikuru kuziviswa kwezuva resarudzo kunotarisirwa kuti kuchapa kuti vakawanda vatange kutsvaga rutsigiro rwekupinda musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Gweta vakarerekera kubato reZANU PF vaMasimba Mavaza kuti tinzwe maonero avo.
Yava nguva iya yekuti vanhu vapinde musarudzo. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vakadaidzira nezuro pamusangano wangu uri kubhinga kuti aiwa musi wemuvhuro uno ndopavachatiudza mazuva achaitwa sarudzo.
Iwo mazuva anenge achifanira kuitwa sarudzo anosarudzwa sei?
Chekutanga ndechekuti sarudzo kana iri kuitwa mazuva atichapiwa anenge akusvika muna August, nekuti inofanira kuita mazuva maviri, mwedzi miviri, mwedzi mitatu musati mapinda musarudzo mazuva achona. Chinoitika apa ndechekuti kana zuva resarudzo rasvika mwedzi mitatu ichiripo, panozosarudzwa zuva rekuti vanhu vanoenda kudare nemazita avo, inonzi nomination kotiya. Saka unenge ZANU PF yakatosarudza kare vanhu vayo varoda kuyamiririra. Vanhu iva vachanozorejista mazita avo kunomination court. Kana vachinge vabvumirwa voenda nevanovatsigira kana kuti vanovasapota.
Saka vanhu vanokwanisa here kungononyoresawo kuvhoterwa vasina kuenda kunomination court yamataurai?
Munhu haakwanise kuvhoterwa kana asina kunoregista kunomination court. Ikoko idare rekusarudza kana kuti rekubvumira kuti iwo wabvumirwa kuti uite sei upinde pakati pekuvhoterwa. Padare ipapo vanotarisa vanhu vanenge vakutsigira. Pane vanenge vasaina kuti isusu tiri kutsigira kuti uyu mumunominete agotimiririra kana agomirira vanhu muchikwata chakaita seichi munzvimbo yakaita seiyi.
Titarisewo kuti pamutemo wesarudzo wacho vaMnangagwa vari kutara zuva iri panguva yakafanira here?
vaMnangagwa vaita nenguva iripo, nguva ichiripo, maelections achaitwa muna August. hatina kupfurikidza mwero mazuva ese taiwanita maelections aidai kunaitwa muna March, agonaitwa muna June, agonaitwa muna July, last time aitwa 31 July.
Zvochitarisirwa ndezvipi kuenda mberi kubva zuva iri kana richinge rataurwa?
Kana vachinge vadaidzira mazuva ava kusvika, vanozodaidzira musi uchavharwa paramende, vanenge mutungamiriri wenyika anenge ava kutonga ari ega nechikwata choma shoma, vamwe vese vanenge basa ravo rinenge rapera, vamirira kuchipinda musarudzo inenge iri kuuya.
Avo vanga vari gweta rakarerekera kubato riri kutonga reZANU PF vamasimba mavaza vange vari parunare kuBritain. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vakafanobata chigaro chasachigaro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muNorth America vatawanda dzokora kuti tinzwewo pamirewo bato ravo.
Vana veZimbabwe vanga vakamirira vaine chidokwaira chekuti vanzwe kuti zuva resarudzo ririko rini, kureva kuti vanhu tanga tatononokerwa. Tiri kuda kuti tingopinda musarudzo imomo, tingoita karikiriki, tibvise varume ava, tibvise vamunangagwa neZANU PF.
Tinonzwa vamwe vari kuti vanga vakarimirira zuva iri vari kutiwo kudii vanhu mukati mukati umu.
Saka mukatarisa pazvivhitivhiti apa pasocial media, vanhu vanga vachingotaura kuti tanonokerwa. Ngavachitaura zuva resarudzo, tiite zvinofanirwa kuitwa, tibvise mbavha, tibvise vanhu ava vatitambudza kudai muno muZimbabwe.
Titarisewo nguva yatarwa zuva iri, ndiyoyo here yakafanira pamutemo wesarudzo?
Vanga vachiratidza nekunonoka kwavaita kutaura zuva resarudzo kuti vari kutya, havana kunyatsogadzikana chaizvo kuti vanzwe kuti vazive kuti vakapinda musarudzo idzi vanobuda here rwendo runo. Aiwa, havabude. Saka vamunangagwa vamirira kusvika kwekupedzisira kwavanobvumirwa nemutemo kuti vataure zuva resarudzo.
Zvochireva kuti kudini zvekumhomho yeZimbabwe?
Nepavari kutaura apa zvinoreva kuti sarudzo dzichaitwa, dzinotofanirwa kuitwa musi wa26 August usati wapfuura. Saka tangomirira kuti vachitaura tobva tatotanga kuita zvekutoti vachibuda pachigaro vachamisa vachipinda.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chasachigaro webato reCCC muNorth America vatawanda dzokora vange vari parunare kuNorth Dakota neStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuNigeria, uko vari kubatana nevatungamiri uye vamiriri vedzimwe nyika paurongwa hwekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika iyi vaBola Tinubu. Vamwe vatungamiri venyika vasvika muNigeria vanosanganisira amai Samia Suluhu Hassan vekuTanzania, mutungamiri weNiger vaMohamed Bazoum, mutungamiri weChad vaMahamat Idris Deby, mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nevamwe. America iri kumiririrwa negurukota rezvedzimba amai Marcia Fudge, asi vanopikisa vakaita savaPeter Obi vari kupikisa zvakabuda musarudzo vachiti dzakaninirwa zvemhando yepamusoro. Asi hurumende iri kuramba izvi uye nyaya iyi kumatare. Vachiwenga vakatambirwa nezuro panhandare yeNamdi Azikiwe International Airport nemumiririri weZimbabwe muNigeria vaMaxwell Ranga pamwe nemakurukota ehurumende yeNigeria. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yekuti kwatumirwa nhume inova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwengwa kumemberero yekugadzwa kwa president vatsva Bola Tinubu kuNigeria hazvinyatsobudi zvakanaka nekuda kwekuti chitiko ichocho chitiko chinotarisirwa kunge chichiendwa nevatungamiri venyika vasingatumiri nhume kunze kwekunge vasiri kuzvikoshesa saka kana kuri kuti Zimbabwe yanga ichida kuti ukama hwayo husimbarare nenigeria mutungamiri wenyika anga achifanira kungoenda achinoratidza kuremekedza chiitiko chiri kuitika ichi tichitarisawo kuti nyaya mafambisirwo esarudzo kuNigeria akasiya vamwe vaine zvekutaura zvakawanda nekudawo kwekuti Zimbabwe pasina chinguva iri kuendawo kumaelections zvandaitarisirawo ndezvekuti president Mnangagwa vaifanira kucreata nguva yekuti vaende vanoumba hukama kunyanyanya nenyaya yekuti havandi president venyika iri muAfrica saka vanoda kuti varatidze kuti ayo vanosimbisa hukama hwavo kana kuti vanokoshesa hukama hwavo nenyika dziri muAfrica.
Titarisewo nhoroondo yehukama hweZimbabwe neNigeria kubva kumashure uko kusvika pari nhasi.
Hukama hweZimbabwe neNigeria hukama husinganyatsonzwisisiki nokuda kwekuti tikatarisa kumashure uko kunyanyanyanya munguva yehondo yerusununguko yeZimbabwe Nigeria ndeimwe yenyika yakapa Zimbabwe rutsigiro kuti iwane kuzvitonga kuzere asi tikazotarisa nekufamba kwenguva kunyanyanyanya kubva kumalate 90s zvichiuya kumberi Nigeria neZimbabwe hukama hwadzo hunenge hwanga gonzo nachin'ai hwanga husiri hukama hwakanaka.
Chingave chikonzero chipi chakaita kuti nyika idzi dzizosvika padanho ramuri kutaura iri?
Nigeria imwe nyika dzakasoropodza matongerwo anga achiitwa muZimbabwe iko zvino kubva papinda vaMnangagwa pachigaro toona sekuti hukama hwakangonyarara hwakatonhora hatingati pane kuvengana hatingati pane kunyanya kufarirana zvakare pane zveupfumi mutsvakurudzo yandaita ndaona kuti Zimbabwe neNigeria hadzisi kunyanya kudyidzana panyaya dzezveupfumi saka hukama hweZimbabwe neNigeria panguva ino hukama hwatisingagoni kutsanangura kuti ndehweushamwari shamwari here kana kuti hukama hwekusawirirana huri pakati nepakati hatikati pachirungu ya lukom.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanga vari parunare vari kuPretoria neStudio 7. Zimbabwe neChina dziri kuita musangano wezvemabhizimusi weZimbabwe-China Business Forum muBeijing kutanga mangwana. Makambani emunyika ari kutarisira kuumba hukama munyaya dzekutengeserana neyekuChina. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezveupfumi vari mukuru wesangano reZimbabwe Economic Movement Dr. Divine Mafa kuti tinzwewo mafungiro avo.
Isu Zimbabwe Economic Movement tinokurudzira kuti Zimbabwe ibudirire iite hukama nenyika dzinokodzera. China zvakakodzera ende zvinotifadza kuti tiri kuita hukama neChina asi tine shuviro yokuti hukama uhu hwaakuita kuti Zimbabwe inge ichitsvedza ichienda muna taisireva. Hukama hweChina neZimbabwe haufaniri kudarika hukama hweZimbabwe neAmerica.
Sei muchidaro patsanangure zvishoma ipapapo?
Nekuti hukama hweChina hune chinubu hune kuparadza Zimbabwe huchitora upfumi hweZimbabwe huchisveta Zimbabwe ichisara isina chainacho. Iye zvino vari kusveta makomo. Makomo kwamutoko anga akanaka hachisipo. Madziva azara nesayanai. Maruzevha aparadzwa. Vanhu vachiburitswa mumaruzevha vachiendeswa kwakaparadzika kunenge gwenga kusina chinomera chiriko. Makuva edu ehama dzedu tatosia tichipa China. Nokuti yanzi yawana upfumi hwepasi, goride ratokosha kudarika munhu.
Ko zvinonzi wane kunoitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni zvemari nemabhizimisi anzi mamega deals ayawo. Zvinofamba sei kune China iyi?
China inopa Zimbabwe mari isina kurongeka. Zvinoita kuti vakuru vakuru vangotora mari vachingoshandisa zvisina kurongeka, zvisina accountability. Saka havadi accountability, saka vanoenda vanoshanda neChina. Iye zvino nhasi nyika inonzi Kenya yakutotadza kubhadhara maticha nemhaka yekuti mari yese yezvikwereti yakudiwa manje neChina. Ende China yakuti chitipai nyika yenyu taakutogadzira isisu, nokuti mimi muro munoti you owe us money, a lot of money. Zvese zvatiri kuita izvi zvine mari yeChina isina kuzoshandiswa payanga ichifanira kuenda. Mari iyoyo yaakuzodiwa. Vanenge vakutongotora power station iyo vakutoti ndeyavo. Izvo tetakuna maBlasians vanenge vakutorora kuti vana vedu 50 years from now Zimbabwe inenge yatongova China.
Avo vange vari vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reZimbabwe Economic Movement Dr. Divine Mafa vari parunare neStudio 7 kuTexas muno muAmerica. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepa nawo reNews Hawks mune nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano revasori kana kuti deputy director vaPatrick Donald Mutasa nechinangwa chekuda kusimbaradza utongo hwavo sezvo vari kuratidza kushaya chivimbo nevari kutungamira sangano reCentral Intelligence Organization iri. Bepa Naure Herald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachaenda kuMalawi nemusi wechitatu kwemazuva matatu mukuedza kusimbaradza kutyidzana kwenyika mbiri idzi. Bepa Naure Chronicle rine nyaya yekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti dhora remunyika harina kwariri kuenda kunyange riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. VaNcube vanoti vachatora matanho kuridzikamisa. Bepa Naure NewZimbabwe.com rine nyaya yekuti vanopikisa nevakanyoresa kuvhota vari kushora zvikuru Zimbabwe Electoral Commission vachiti haina kubata zvakanaka urongwa hwekunyora gwaro revavhoti kana kuti voters roll sezvo paine zvakakanganiswa zvakawanda. Vakawanda kusanganisira nhengo dzedare reparamende vanoti havasi kuona mazita avo, uye vashandi vezek vanonzi kune dzimwe nzvimbo vari kukaka matende asi vasiri kushanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Magadi magadi mbastudio 7 apo nokwasai mose washamariri wose wastudio 7 nemasta enyu nokuwanda kwenyu makatikoshera. Gaidi pindurowo mutauriri wamunzoro kuti mazviona kapatinotaura kuti ZANU-PF yainzwi kana kuti inde musikanzwa. Vanotuma mapurisa kuti akurambidzei kuti muite musangano wenyu zvamaida kuita musangano. But vamunangagwa kubhingwa kuvaita musangano wakangofanira kutemini. Hatina mbunzwa vachinzeregerai munozokanganisa vanhu vezeki. Mazviona kamakarakitazi emapurisa emuZimbabwe munomu nezanupfu zvainoita. Mazvionera muchadzidza.
Ndinotanga nokumhoresa vashamarari vese vanoshanda kustudio 7. Ndotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi dzinotidakadza. Ya, nhau hombe nhau yandirangotaura hangu haisi hombe idoko hayo, but nyaya yekungoti ndocomment about yatinoti iyo Africa Day or pakafomwa zuva remubatanidzwa weAfrica, African Union. Hapana zvari kubatsira, hapana zvairi kumbobatsirana. Hazvina dai yakazosina mbofomwa hayo, hapana zvairi kumbobatsira kana isisu vana vemuZimbabwe tichitambudzika kudai. So vachirega kuti vachitadza kudza munhu choko, vachitadza kudza vatungamiriri venyika dzedu chokwadi kuti muri kuresva basa rauta nderechii. Hapana African Union mubatanidzwa wembavha. Inini kuona kwangu African Union ka mubatanidzwa wembavha. Mubatanidzwa wembavha dzakangobatana kuti dzitisane mari, noti kuti kuti mubatanidzwa wekuti tirwise colonization. Titori under colonization even nanhasi, titori under colonization. Tiri colonize nevanhu veganda redu chaivo chaivo. Tarisai zviri kuitika munyika muZimbabwe, tarisai zviri kuitika kunana Sudan, kuchii chiri kuitika. Vari kuti asi ndepi action yavakaita, hapana kana zvava kutomboita. Saka ndiyo makolonize acho ati havari kutongotibatawo rafu. Handatenda hangu ndinonzi baba Juna, ndiri muHeidelberg muSouth Africa. Heidelberg, South Africa.
Studio 7 makadini ko kwakadini akadini mabasa mose. Ndinoda kuti kuvagari vekunyatsime, vagari vekunyatsime, ndinokutendai nekuchuza kwamakaita Job Scala Junior. Ndinokutendai. Zvino chikumbiro changu ndechekuti ndanga ndichindoti kuvanhu vekunyatsime, chitai kuti munyadzise ZANU-PF ione kuti haina kungwara zvairi kuti yakavharira baba, zvayakavharira vaJobscar hazvishandi. Tiri kukumbirisa kuvanhu vekunyatsime, vagari vekunyatsime, inzwaiwo chichemo changu. Ndiri kuda kuti pamaelection, sezvo mutungamiri wenyika achitara zuva nemande nemusi wemuvhuro, imi itai kuti muvhotere Jobscar Junior apinde muparliament, ZANU-PF ione kuti kunyatsime hakusisiri kweZANU-PF, inzvimbo yeCCC. Ndatenda zvangu kuvagari vekunyatsime.
Makadini vashamarari, makadi vatereri mose. I want to give in response to the issue yavanhu vari complain about vanhu vakasunungura mumajere. Chinonzi ruregerero tofanira kuchinzwisisa. Ruregerero munoregererwa kunyange aita mhosva akakura zvakadini. Chirauraye munhu, munoregererwa. Saka imi muri kuramba nyaya yekuti munoregererwa, which means chero mutungamiri wacho apinda nezvirichamisa, hapasi pakaita nyaya yekuregererana kwavanhu, which means hamusi makristu ka. Mukristu unoregera munhu chero aita mhosva akadini. Kana imi muchiramba nyaya yekuregerera, hamusi makristu, which means muri kutaridza kuti utungamiri hwenyu hune mweya woutsinya, hamuna mweya wekuregerera. Saka nyaya iyoyo please, gadzirisa mutauro wenyu.
Makadi paStudio 7 isiriwo kuno kugaro, togara kuno kumasvingo. Tachida kuti vazive wavo kuti toda kuti mota wadzive kutizozitora kuno kuti kwazise kurejista kuvhota vanhu. Saka wanda kuti kuno kusina kurejista kuvhota kunoku. Saka tiri kumbirawo kuti vatibetserewo nedzimota dziya dzaimbouya dzichitora vanhu vachindorejistwa kuvhota, vachipfekedzewa kunzvimbo vozike zvinezvi vanhu vakurejista kumahofisi makuru kunana masvingo. Isusu tiri kumasvingo bhati kwatiri manje vanhu vekurejista vanhu kuvhota vasisiko. Saka tachikumbira kuti tibetsere kuti kwazive kuvhota.
Wai, tinokutaura kunoshuwisa zvakanyanyisisa kwatirikidhigwa nehurumende yeZANU-PF. Zvavari kuita kune vanhu vari kutambura vari kuzama kuti dei vararamisa mhuri dzavo nokunonga nhoko, asi vanowanikwa vachitorera vanhu machira mubhodha nenguva inei chando ino, vanhu vachipererwa nezvimari zvavanga vachizama kuendesa vana vavo kuchikoro, asi vachiba mamirioni nemamirioni. Asi vanorwadziwa nemunhu ane machira maviri chaivo kuti andopa mwana wake ruzivo rwokuchikoro, ivo vashoma-shoma vachirarama vachirya uchi nemukaka zvenyika. Zviri kuitika kuBedbridge hazviri kurwadza zvisingaiti.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eNigeria mwedzi uno akanunura vamwe vasikana vatatu vakanga vapambwa nechikwata chinopurikidza mwero chino cheBoko Haram chave nemakore mapfumbamwe apfuura kuChamhembe kwakadziva kumabvazuva kwedunhu reBono. Vasikana vakapambwa ava vanozivikanwa nekuti Chibok Girls. Boko Haram yakarwisa chikoro chehurumende muguta reChibok ndokupamba vanasikana vakawanda. Vazhinji vevasikana vakasunungurwa kuburikidza nenhaurirano, asi vazhinji vavo vachiri munhapwa kusvikira pari zvino. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumiririri weZimbabwe muAmerica, Ambassador Tedious Chifamba, vanoti vari kufara nemafambiro akaita gungano reZim Expo rakaitwa kubva musi wechishanu kusvika nezuro mudunhu reAtlanta, Georgia. Ambassador Chifamba vanoti vakatora mukana wekusangana nevanoita zvemabhizimusi vechitema muguta reAtlanta kumucheto wegungano iri. Vemabhizimusi vemuAmerica vakawanda havasi kuratidza chido chekushanda neZimbabwe, iyo inogara ichipomerwa mhosva dzekutonga nedemo. America yakatotemera vamwe vatungamiri vehurumende zvirango zvekufamba ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, asi Zimbabwe inoti zvirango zvakauya mushure mekunge vatora minda kubva kuvachena vashoma kuenda kuvatema. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 naAmbassador Chifamba nezvenyaya iyi.
Chirongwa chatafambira kuAtlanta kuuya kuzoonana nevana veZimbabwe vari muno muAtlanta tinoiti Diaspora Outreach Program. Chiri chirongwa chatinounza embassy kune vanhu vedu. Unongoziva America iyi nzvimbo hombe ine 50 states, kuti vese vauye kuDC, kuWashington DC kune embassy. Ikuru sei kune avo vane mhuri. Zvinovadhurira zvikuru kutenga mari ematickets, kuzotsvaga mahotera nekuita sei. Saka patinofamba tichienda kune mastates akasiyana-siyana kuitira kuti tiunze embassy kuvana veZimbabwe. Nenzira yekuti ndozvatakafambira kuno, kuti tizobatsira vana veZimbabwe uyezve tizomirira Zimbabwe muno muAmerica. Chepiri ndechekuti tinenge tichiuya zvakare kuti tizotsvaga mabusiness opportunities, especially kutsvaga mapotential investor kuti vauye kuzoinvestawo kuZimbabwe. Kune mikana yakawanda, ingave yemining, ingave yeagriculture, ingave yetourism. Pachirongwa chatatinacho izvino chatakanangana neBlack Chamber of Commerce iri muAtlanta, uko kwatakaita misangano yakatifadza zvikuru.
Misangano iyi yakafamba sei?
Misangano iyi yakafamba zvakanaka zvikuru. Taive takatarisana ne1 veBlack Chamber of Commerce and chepiri tanga takatarisana nekuti tiite kudyidzana kwakanaka nemayunivhesiti. Saka mudelegation yedu tanga tiina Permanent Secretary vekuMinistry of Higher Tertiary Education, Science and Technology and Innovation, avo vatanga tichitifambe navo kuti tione kuti mayunivhesiti edu yekumusha angaite here hukama nemaBlack universities ari kuno uko kuAtlanta, Georgia.
Tinoona zvakare muri pachiitiko cheZim Expo. Zim Expo yakakosha sei?
Zim Expo yakakosha zvikuru nezvei yekuti tinenge tichida kukurudzira vana veZimbabwe kuti vaite mabhizimisi kuno kuAmerica uye vaitewo mabhizimisi kumusha. Shoko ratakauya naro, ratakatumwa naro naPresident vedu reEconomic Diplomacy, nderekuudza vana vese veZimbabwe kuti maopportunity ari kumusha, kungave kuagriculture, kumining, kutourism, kumanufacturing, across the board, kuti maopportunity iwayo ari available kune vana veZimbabwe vari kuno sekuve available kwaangoitawo kune vana vari kumusha.
Asi pane vamwe vanomboti ivo nemamiriro akaita zvinhu munyika, ukaita investment inozodzoka here mari yako?
Hongu, inodzoka. KuZimbabwe ye zvino kune maopportunity akawanda. Ndofunga makanzwa kuti tine maspecial economic zone ekuti mukainvesta imomo mari yamaunza yamauya nayo ende imwe yacho munenge matokwerataka kuno kuti muuye kuzoinvesta. Handi chikwere chinoda kubhadharwa nemaprofitiwo nemadividends enyu munodawo kuti muashandise kuno. Saka zviripo zvirongwa zvinobatsira vana veZimbabwe and all other foreign investors kuti vakauya kuzoinvesta kuZimbabwe vanokwanisa kubudisa mari yavo necurrency yavanoda.
Avo vange vari mumiririri weZimbabwe muAmerica, Ambassador Tedious Chifamba, vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari kuAtlanta, Georgia, muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, titarise musoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura zuva resarudzo sekuvimbisa kwavakaita. Mtevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga vari kuNigeria kumhemberero dzekugadzwa kwemutungamiri wenyika yemutsva vaTinubu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokutendai, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiya muina Chris Gande achikupai chirongwa cheSindebele.